Nezuro vakuru vakuru vembatanidzwa wa MDC Alliance vakaita musangano pamuzinda wa MDC tine vachapinda musarudzo apo vakaita chisungo chekuti vese vakanyorisa kupinda musarudzo vasina kudomwa neAlliance havafanire kuenderera mberi nekukwikwidza musarudzo. Pakagara dare nomination court svondo rapfuura, nhengo dzemapato aya mumatunhu akawanda munyika dzakanyorisa kuti dzikwikwidze muconstituency imwe chete dziri mbiri kana kudarika, sezvo dzainge dzisiri kufara nemadomerwo adzinoti aitwa vanhu vachamirira mubatanidzwa. Mutauri werimwe remapato ari muMDC Alliance, Remote Racial Christian Democrats, vaSebastian Mubvumbi, zvakare vaifanira kunge vachimirira Alliance kumakoni North musarudzo dzeNational Assembly, ndevamwe vasina kufara nemafambiro akaita zvinhu panomination court.
Isitiri maKristu, hatidi zvinhu zvinoitwa zvinotsaudzira zvatinenge tawirirana. Isu sepati hatisi kuona kuchena kweAlliance. Hapasisina kuchena kweAlliance hapa, because tiri kuona kuti vamwe wedu vanenge vakagara vakatihwandira, saka zvakubuda pachena zvavari kuda chaizvo. Ndosaka muri kuona kuti masisi mazhinji emamwe maAlliance partners tiri 6 akapera kutorwa kamurwa kamurwa.
Asi vachitaura mushure memusangano waNezuro, vanoona nezvekurongwa kwemusangano muMDC Amos Chibaya vakati vese vakanyorisa kupinda musarudzo zviri kunze kwechibvumirano varegedze kuita izvi.
Mutemo uri pachena unotaura iwo kuti after nomination court munhu anokwanisa kuti drawa candidate yake within 7 days. Naizvozvo kune makandidati maviri maviri vachauti drawa kuchitara mumwe chete.
Mutauriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti vanhu vachatevedza chisungo chakabuda pamusangano waNezuro. Vati nhengo dzebato ravo dzainge dzadomwa kuti dzimirire Alliance kunzvimbo dzakaita seBikita East, Harare South, Mashongo South neMuzarabani North dziri kukwikwidzwa nenhengo dzemamwe mapato ari muAlliance. Vamwe vakaita savaWilton Njanjasi veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vainge vanyoresa kuti vakwikwidze kukuwadzana West, uko kuna amai mbiri yemushai vakadomwa neAlliance vakaziisa neZuro manheru kuti havachapinda musarudzo uye vari kutevedza gwara reAlliance.
Ndawithdrawa nenyaya yokuti ndaona kuti tinokwanisa kuzopa mukana wakakurisa muzanupf mushure mekunge taizosplita mavhoti zvopa mukana wakakura muzanupf.
Vakati vakange vanyoresa kupinda musarudzo sezvo vainge vasina kufara nemaitirwo akaitwa zvinhu pakudoma vachamirira Alliance.
Changa chaita kuti ndikondeste inyaya yekuti handina kunge ndakafarira maurira akaite candidate kwadza wani havana kunge vaitawo maprimary kupati kwavo. Isusu kweduwo process yacho yekutsvaga macandidate yanga isina kunyatso kuti twasatwasa. So ndo chakaa chandipa mukana iyoyo kuti hano zviri nani tidi tipinde mugango.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Walsh Mwencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakaitika kunomination court, MDC Alliance yakabatana uye veruzhinji vanofanira kuvhotera vamiriri veAlliance musarudzo.
Ngatitarisa kuti vanhu varipo vakamirira Alliance ndivanani tokwanisa kutaurira mazina mberi. Pane vaviri vaviri chandoda kuimbisa vanhu venyika yendiri kuti tichataurirana tichafara nomunhu mumwe chete. Vanhu ngavatsvage inonzi MDC Alliance haisiyo MDCT. Vanhu musavhotera MDCT, munovhotera MDC Alliance inotungamirirwa navachamisa.
Mutemo wesarudzo munyika unopa vanhu mazuva manomwe kubva panomination court kuti vabude musarudzo uye haubvumidze kubuda musarudzo kana magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers adhindwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.